Vasachi wayo, taona bato renyu riri kuzivisa kuti rine musangano weElectoral Reform Agenda press conference mangwanana anhasi. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Chiri kuitika ndechekuti nyika inofanira kugadzirira kuti kuve kune sarudzo yakanaka. Isu semusangano weMDC Alliance tinoziva takasotaura kare kuti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuti vanhu vapinde musarudzo dzakajeka dzinofadza munhu wese, kusanganisira vanovhota nevanovhoterwa nevanoitisa sarudzo vacho. Kusanganisira nyaya yekuzoti maresults anga achianaunzwa munhu wese achifara achitambira zvakuda musarudzo. Saka tiri kuparura zvehwaro hwatakaparura munoziva tine dhokumendi inoitwa kunzi prize nechirungu principles for credible elections. Saka hwaro uhu ndo hwatiri kubvisa kubva paagenda 2021 inotaura nyaya yemareforms. Saka pane nyaya yemareforms emaelections ati kuti zvinofanira kuchinjwa maitira toita sarudzo muno muzimbabwe haana kumira zvakanaka. Hazvipi vanhu vese mikana yakaenzana, mikana yakafanirana kuti basa ringe richibatwa zvakanaka, vana vezimbabwe vachipuwa mukana wavo wekusarudza munhu kana vanhu vavanoda kuti vavamiririre mudare reparamendi, paupresidendi nepamacouncils.
Chii chazvinoshandura kana muchingoita musangano wenyu muri sebato tichiona kuti sarudzo dzinotungamirwa nezimbabwe electoral commission?
Tisi kuita musangano tiri sebato tiri kuzivisa nyika ipress conference kana kuti musangano nevatori venhau vachitichipa hwaro urwu kunyika yese yezimbabwe kuti agenda 2021 iya panyaya yemaelections tiri kuti zvakati ndo zvatofanira kunge zvitichimhanya nazvo senyika yese, nekuti nyaya yeagenda 2021 inyaya yenyika yese. Ndosaka tichifamba nedingindira rekuti citizens convergence for change. Ndo nyaya yekuti ngatiite musanganiswa sevana vezimbabwe tese, tiite mukomberanwa, tiparadze ava vatinetsa kudai munyika ino yezimbabwe, vaita zvinhu zvisafamba muzimbabwe. Tinoita izvi chete kana taungana tarejista kuvhota, tavhota tese nehuwandu hwedu. Asi kuti vhoti inge ichishanda, ngatigadzirise zvinhu zviri kunetsa mukuitwa kwemaelections. Munozviziva kuti mapazi ehurumende ari kubatwa zvisina kunaka neZANU PF ichida kuva mazvonyongodza nekumabhendesa kuti aite zvavanoda ivo seZANU PF, nekuti vanenge vachityisidzira nekufundutsira nekuita kuti vanhu vasagara zvakanaka mumamanamo. Saka zvinofanira zvigadziriswa vemusangano, musangano wokuparura vanhu vazive kuti zviri kufamba negwara iri, nyika yese inofamba negwara iroro. Izvi zvinochinja iyo ziki yamunotaura nezvayo. Takainyorera matsamba akawanda tichiti ngatisangane titaurirane, asi nenyaya yekuti ziki yacho varipo vacho vari kutora mainstructions kubva kuZANU PF. Munozviziva kuti ziki iyo yanga yatoparura mugwaro wokuita nawo maelections ivo nguva ino yecovid, asi veZANU PF vakabva vauya vaakuti hatidi maelections nekutya kwekusangana nevanhu, nekutya sarudzo dzevanhu.
Saka imi kana makanga maita musangano iwoyo kana kuti maparura hwaro ihwohwu, munozodyidzana sei naivo vatinotungamira sarudzo veZimbabwe Electoral Commission kana muri kuti vari kuramba kusangana nemi?
Izvi tatii chinhu chevanhu ichi. Agenda 2021 iagenda yeZimbabwe, iagenda yemacitizens, vana veZimbabwe. Saka kana zvinenge zvichiita zveZimbabwe ichatevedzera zvinoda vana veZimbabwe. Ndofunga mashoko mazhinji kana kuti zviri mukati medingindira iri zvichanyatsoparurwa mangwana nevakuru vanoona nezvesarudzo mubato reMDC munovaziva vaIan Magoni. Vachaupa hwaro hwese nemutedzeri wavo vaHelen Chiriyerenga. Saka zviri mukati reZimbabwe muchanyatsozvinzwa kuti zvashambisa sei, zvichafamba so. Asi mangwana tiri kuparura hwaro uhwohwo papress conference achiaita na 11 o'clock